Mapurisa mana apinda vichisimba musangano waitirwa muQueens womasikati asi vatsvangirai vavaburitsa vachivaudza kuti mapurisa haana mvumo yekupinda musangano uyu. Madhikitivha aya abva adzokera kukamba ndokuzodzoka ava nenyaya yekuti musangano uyu umiswe, izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC. Sachigaro MDC Tim Dunhu reManikaland vaDavid Chimini vati mapurisa avatadzisa kupedzisa musangano wavo sezvo anga achida kunge ari mumusangano wavo.
Paitika disruption yaitwa nepolice. First of all, vauya vachiti ndeve peace, saka vanga vachida kucover meeting. Tikavaudza kuti mutemo wenyika kana tiine meeting yatinenge tichiita party structures hadzikavhiwi nemapurisa. Plus isisu notification yedu yekumapurisa yaive yokungovaudza chete kuti tine program, iri notification, saka yanga isiri application.
Vachimini vati mapurisa aya aramba akatsika madziro vachiti vanofanirwa kupinda musangano uyu kuitira kuti vanzwe zviri kutaurwa navatsvangirai. Vachimini vatiwo mapurisa aya ati vakuru vavo ndo vavaudza kuti vapinde musangano uyu kunyange MDC isiri kuzvifarira.
Vachitinzwisisa isu tichivanzwisisa, asi program yedu yemangwanani taita ikapera. Yemasikati ndiyo yataona yanzi nevanhu hatigoni kuita program nemapurisa asiri part of our structures. And mutemo uri very clear ipapo kuti kana tichiita meeting, a private meeting yemastructures, mapurisa haana basa kunge varimo mukati memeeting iyoyo.
Vachimini vati vazoona zvakakodzera kuti vasiyane nemusangano uyu uchiri panzira pane kuti mapurisa anzwe zvavange vachitaura nezvazvo. Mutauriri weMDC Tim Dunhu reManikaland vaTrevor Sarwaka vanoti musangano wavo wange une chinangwa chekugadzirisa bato ravo panyaya dzeutungamiriri, zvichitevera kupatsanuka kwebato iri apo vamwe vakasiya vachinoomba MDC renewal uye kuronga misangano ichaitwa navatsvangirai kubva mangwana kusvika musi wesvondo kuno kuManikaland.
Ndangoti chinhu chikuru chanyanya kufambira purezidendi vatsvangirai inyaya yemarallies matatu avari kuita mudunhu reManikaland. Yekutanga vari kusangana nemhuri yekwaMutasa mangwana pahauna. Rally iri kutanga na 10 o'clock, vachisangana zvavo nemhuri. Then on Saturday president vari kumuvha vachienda kubuhera, Buhera Central, vachimbudzi business center, vachisangana nemhuri zvakare ikoko. Musi weSunday vachapendera urongwa hweManikaland tour yavo, vachiita rally kuMatsika business center kuMakoni West.
Vasarwaka vati vatsvangirai vachaita misangano nevatsigiri vebato ravo kutanga mangwana kunyanga, Buhera uye kuMakoni. Vasarwaka vati vatsvangirai vanotarisirwa kutaura maererano nezvemamiriro ezvinhu munyika uye nyaya dzesarudzo uye pamiriro bato ravo panyaya iyi.
Sangane neutungamiriri nhasi uno musi wechina, mutungamiriri weManikaland, mamembers of parliament edu yese nemaexecutive members eprovinsi emawings matatu ese main women nemayouth wasangana zvakare nemadistrict chairpersons eManikaland kuti waone mhuri yavo iri kutungamira iri kubata basa muManikaland. Saka nhasi china vari kungosangana nemhuri iyoyo tichironga kuti tofambisa sei nyaya yeZimbabwe, vachibatsiridzwa nedirectorate of elections kuti tione patingangodaro tisina kubata zvakanaka pasarudzo patingagadzisa kuti the next election titore masimba.
Gweta uye vachief whip weMDC Team dare reparamende vainosati gonese vati zvaitwa nemapurisa nhasi zviri kunze kwemutemo sezvo mapurisa anongoziviswa chete nekuvepo kwemusangano kana chiitiko, kwete kuti ndivo vanopa mvumo yekuuita kana kuutadzisa.
Pamutemo hazvisiri izvo, nekuti izvo kune mapazi emapato ezvematongerwo enyika. Kana ari kuita musangano, mapurisa haana kodzero kana mvumo yekuti vange varipo. Uyezve mutemo wacho pachawo hautauri nezvekuti mapurisa ane simba rekupa kana kunyima mvumo. Kana iri meeting yevanhu vese, yevanhu veruzhinji inonziyo pachirungu public meeting kana kuti public gathering kana kuti public demonstration, mapurisa angaifanirwa kuziviswa kuti vachengetedze runyararo, kwete kuti vape mvumo kana kuti varambidze musangano wakadaro. Asi pane musangano wakaita sewanhasi akatomborinda zvavo kana kachisimba, zvakafanana nemari kuronga muchato wake, chode pakaungana vanhu vakawanda sei, hazvinei nemapurisa.
vagone sevati kuita kwemapurisa uku hakuna maturu sezvo pamwe misangano yakasiyana siyana yemapoka ezvematongerwo enyika vanenge vasipo zvikuru kuzano PF
yepolitical party havafaniri kunge vachitomboripo nekuti zvinhu zvichitaurwa ipapo zvakanangana nemafambirwo emusangano iwoyo ndosaka panoitwa misangano mikuru yamapato ezvematongerwo enyika yakaita fanika kuti politburo yezanu PF kana national executive MDC kana provincial executive kana provincial meeting mapurisa haana kodzero dzokunge ari ipapo
mutauriri wemapurisa mumanikaland assistant inspector Enoch Shishiri vati havana ruzivo nezvaitika nhasi vachiti vanoda kutanga vaongorora nezvazvo ndakamirira studio 7 Mamutare ndine Iloida Moyo. Mapurisa mana pinda vichisimba musangano waitirwa muQueens womasikati. Asi vatsvangirai vavapurisa vachivaudza kuti mapurisa haana mvumo yekupinda musangano uyu. Madikitivha aya abvadzokera kukamba ndokuzodzoka ava nenyaya yekuti musangano uyu umiswe izvo zvatsamwisa nhengo dzeMDC. Saachigaro MDC team rino remanikala ndiva David Chimini vati mapurisa avatadzisa kupedzisa musangano wavo sezvo anga achida kunge ari mumusangano wavo. Vachimini vati mapurisa aya aramba akatsika madziro vachiti vanofanirwa kupinda musangano uyu kuitira kuti vanzwe zviri kutaurwa navatsvangirai. Vachimini vatiwo mapurisa aya ati vakuru vavo ndo vavaudza kuti vapinde musangano uyu kunyange MDC isiri kuzvifarira. Vachimini vati vazona zvakakodzera kuti vasiyane nemusangano uyu uchiri panzira pane kuti mapurisa anzwe zvavange vachitaura nezvazvo. Mutauriri weMDC team dunhu remanyikaland vatrevor Sarwaka vanoti musangano wavo wange une chinangwa chekugadzirisa bato ravo panyaya dzeutungamiriri zvichitevera kupatsanuka kwebato iri apo vamwe vakasiya vachinoomba MDC renewal uye kuronga misangano ichaitwa navatsvangirai kubva mangwana kusvika musi wesvondo kuno kumanyikaland. Vasarwaka vati vatsvangirai vachaita misangano nevatsigiri vebato ravo kutanga mangwana kunyanga Mboyera uye kumakoni. Vasarwaka vati vatsvangirai vanotarisirwa kutaura maererano nezvemamiriro ezvinhu munyika uye nyaya dzesarudzo uye pamiri bato ravo panyaya iyi. Gweta uye vachifu wepu MDC team.